Yeah. Amilu. Chirunda tukandi sina cash bamba. Amilu. Paspani menu change rakumitwa. Jaga amilu. Nazuka ndisina cash pamba sababa chaus ndicharamba ndichizama ndona mata devu andigara pamba undisiya ndakashama this boys riri atakabva kuBaghdad luwanza kuwedzera ma stars apa munjenyepera ma fans yeah mari ndiwe munwese chero kusina machongwe kuedza kuise Geto zvakatinya tinoedza zvese Tikupinda pese Amilu Chero ndadzoka ndisina cash pamba Amilu Paspani menu chenjera kumitswa Taka Amilu Doda majinze wa Billy Kwedu wa jifili side rain wa mzivi kuti badness Taka loda kutara Maka zoga tato peza kutara
Amelo. Gangster. Made it.